A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 25th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
Today is Christmas Day. Millions of people worldwide are celebrating this day with church leaders conducting prayers. Pope Francis of the Roman Catholic Church appealed for peace in all nations.
In Zimbabwe, millions of people were also observing Christmas Day, although some of them say there was nothing to celebrate this year due to the current harsh economic situation in the country. Those who managed to buy goodies say they enjoy it with their families and friends.
So today, we are inviting you all to join this show right now and tell us what you were doing today, regardless you are back in Zimbabwe or in the diaspora like Gibbs and I.
And we are working.
And we are working.
So happy Christmas, Void.
Happy Christmas, Sandra. Thank you.
Yay.
What have you brought us?
Yeah, da jomba match.
Wa jomba.
Angla mali.
Aula mali. Aula mafuta ya smart car yakufamisa Sanders.
Next man.
What about the deer? The reindeer.
The deer is just by the door. You saw it?
Yeah.
Yeah, so okay, sikhuluma ngoso kule Christmas lamhlanje. Sinifisela ke Christmas enhle, lo mnyaka omuhle olenjabulo ozayo. So ke sifisa ukuthi lingene kuhlelo likhulume lokufisayo. Siyawazi jinga isikhathi se Christmas, isikhathi esiqhakatheke okwamagama. So, ngiyalani kuhlelo siqoqene. Kunjalo mfowethu, asikhulumi kakhulu.
Yeah.
Namhla ngabantu.
Regathi ngonzwa ukuthi vanhu vanotichi.
Yeah.
Asika ndombotanga ndava rumanzeve.
Yeah. Khata.
Cha, kukwete zvikuruma kudimura.
Yes,
ngova
bijana. Yeah.
Wongo vadiwa vateriri nevatariri nhasi tiri kutarisa nezvezuva hombe zuva reChristmas. Izororo hombe muZimbabwe vakawanda vanoritevera. Nevari kunze kwenyika, mabillions nemamillions hamene kuti uwandu hacho unganyatso zikana kusvika papi asi vanenge vachiteera zuva iro reChristmas. Nhoroondo yeChristmas inoti ndozuva rakaberekwa Ishe Jesu Kristu. Saka vakawanda vanenge vachiteverawo, asi zvikuru zvandakaona muZimbabwe vanhu vanobva vangotora zuva iroro kuriita holiday, kuita zororo hombe pachidyiwa nekunwiwa anonzi mafizongo. Saka nhasi toda kunzwa kuti imi muri muZimbabwe nemi muri kunze kwenyika, nasi mapedza sei zuva iri, maricherechedza sei? Kana vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti vakutoti Christmas takaitamba nezuro, pindai muchirongwa muchitiudza kuti mapedza sei zuva ranhasi. Musakanganwa kuti we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, so abantu badla amafidlongo, eh?
Amafidlongo.
Lama friend tot.
My way.
Yeah. So usakumbula kutala, isasigqoka phela ugqoke
ayini embe nyowani.
Yeah.
Eh.
Kumbe uthenga le khaki brooke.
I know. But sometimes manje, you know, chairwadza is sometimes we used to get these new pairs of shoes on the Christmas day. You didn't have time to train the shoes.
Yeah.
So
for a day two.
And you, when you go there, then you'll be like
unanayila. Kwakunjalo joke, kwakuthi kwakumnandi. Uyazi ukuchaza kakhulu.
Yeah.
Wow, nati tea income jo five
cups.
Yeah, income.
But this year there's no sugar, my boy. For five cups,
9 king, man.
Yes, so but you know there are many ways of sweetening your tea. You can use honey.
Yeah, and we take it.
But you know, deforestation.
Yeah.
Deforestation. Because what miti yako wande atemwa. Rakita kuti nyuchi dzisawana pekugara.
Yeah.
Regaiti gonzwa wamwati na wasi.
Kujaro foi.
Now we are joined by our first guest, Mr. Dennis Juru, who is the president of the International Cross Border Traders Association based in South Africa. Vajuru, welcome to our show.
Yeah,
I think we have lost him.
Yeah.
But you know, because maybe he's also barbecuing, you know?
Yeah.
You know, you answer the phone, hello, and then you go on upindura nyama, you come back, hello.
Bulbos.
Bulbos.
Yes, I want to go Facebook page, yes, in the village. Kulo Nomen Ngwenya, uti Studio 7 linjani, usakile linela, uti Merry Christmas, tuwe lo chonga, yeah, bago bingilele lapa mfoitu.
Aye.
Then, umsunduzo andlovu, uti ya lami mbugele lapa mfoitu, uti ikisimuza enhle basaka zibe Studio 7 siyabonga kakhulu lati sikhona ngapho ikisimuza enhle
sobulujuru so bayangwazi
bayakwazi
I'm very happy
yeah kuhle kakhulu
ah sakara gaiti nzwe bajuru ndofunga tano parunare Mr. Juru welcome to our show.
Thank you for having me. How are you? How are you listening?
We first of all say Merry Christmas from Studio 7 kwa muri wa juru. Ikuno kutriwa penyu ini na buru wangu Gibbs Dube. Teoti imiwo ne muri tutarisa watu mangamu ine zoro rakanaka tuzoti richiri pakati zaro asi ta tenda shukuru kutima kwanza kumbosia rama mchita kuti mpinde mchirongwa chedu. May you first update us how the situation was, especially at the borders, Zimbabwe, South Africa border, Botswana, Zimbabwe border, and Mozambique, Zimbabwe border, Zambia, Zimbabwe border. Well, how was the situation there?
Yes, today it wasn't a big day compared to recent years. There was no people at all. The borders were very, very light as far as the movement of people is concerned. If you look at the border post, which is the busiest border in Zimbabwe, into Zimbabwe and out of Zimbabwe, it had less people. There were some short queues in the morning, but in the afternoon it was empty. You could past within a period of around 30 minutes into cross borders, SA border and Zim border. And what we have realized is that the movement of people was very, 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 very low. Because if you compare to 2018 and 2019, like the day like yesterday, the 24th of December 2018, 17,304 people crossed the border post into Zimbabwe, but only 10,326 people crossed yesterday. And if you look at the borders like Plumtree, Chirundu, as well as not forgetting Chirundu border post, it was low as well. People were sending groceries to Zimbabwe without going visiting their relatives in Zimbabwe. So I think this shows that there were some economic difficulties, especially in South Africa, because in South Africa you find that even road accidents in South Africa reduced to 10% because there was no much movement of people in South Africa. So if there's no movement of people in South Africa, it means there's also no movement of people into Zimbabwe, because I think you know that most of people who make their holiday to Zimbabwe, most of them come from South Africa. So these are the updates here for now.
Thank you so much. Vajuru ramba nyimuri parunare. Ndofunga Gibbs wanzwa zvikutaura navajuru anzvayo pa Bedbridge border post apo. Mitsetse yanga iri mishoma zvekuti waigona kutongosvika waita 30 minutes watoprocesserwa wapinda munyika. Kuratidza kuti vanhu vashoma ndovari kupinda, asi ngatirege kutarisa kuti vanhu vashoma vari kupinda munyika. Takanzwa Zimura ichinzi yaisa vashandi vakawanda ku Bedbridge.
Yeah, yeah.
Saka zvinogona kubatsirawo futi kuwanda kwavo kunogona kurerutsa futi ndima.
Yes, so despite those challenges, Mr. Juru, or lack of them, so what really did you do today? Just in brief, 1 minute.
Sorry, can you come again?
What did you do today on Christmas Day yourself? When I'm working for it?
Myself, all right. Myself, I tried to go to Ridgeley Zoo Farm. But unfortunately, it was closed. When I went there, it was closed.
Mm-hmm.
And there was a board written, it closed until the 1st of January. So I had to just take my kids to a local park here in Johannesburg, and we had a brunch. And lucky enough, there was plenty of people, I mean, enjoying the Christmas holiday, I mean, at our local park.
Mm-hmm.
So
mm-hmm.
there was nothing much
to celebrate. Okay, thank you so much, and hold on there. I think we've got Reverend Ray Motsi of the Baptist Church. He's in Bulawayo. You can go ahead.
Motsi, tino gamchira mchirongwa chedu magadi. Thank you so much for joining us, and Merry Christmas to you.
Same to you, sir. Thank you.
Maybe you can start by telling us the significance of Christmas in Zimbabwe and the world.
Well, basically the significance of Christmas is the birth and the coming in of the Lord Jesus Christ into the world as the Savior of the world, as a way in which we have a solution for how to deal with sin. And I think that's very significant for us, particularly those that are Christians.
And in Zimbabwe, how did people celebrate Christmas today?
Obviously, the majority of Christians would have gone to church first thing in the morning. People would have been marching, celebrating, and would have been visiting each other. They would have been sharing gifts. For an example, some of us this morning, after having been to church, we came back and we took some food parcels. And we started going to St. Kulumane and started distributing them to needy people, elderly, orphans, and even some people that are not able to get any resources, especially this Christmas.
Yes, yakuzwa baba Motsi, sicela ukuthi sikhulume lawe ngesintu isiNdebele. Singathi ke nxa sesigangela usuku lolu lwekhisimusi luqhakatheke kanganani?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu ngempela okuthi khona alubana uJesu nxa ukuthi uJesu ubengabuyanga emhlabeni bekuza bekungela lokhu okuthiwa khona isiKristu kumbe iChurch kumbe ukuxolelwa izono zethu. So ukubuya kukaJesu, ukuzalwa kukaJesu ebuya emhlabeni kutshengisa khona ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe uyasithanda. Wayehla ngoJesu, wahamba ngezinyawo zakhe, etshengisa uthando ukuthi khona laba abathanda abanye kumele babajoyine, kumele babe phakathi kwabo, okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation. Ukuthi akufani lokuthi khona amaKristu bagqoka amathayi lama-special suits lezimota eziphazimayo abanye bedubeka. UJesu wangena ebantwini wabona ukuhlupheka, ukudubeka, wawa nendlala, waswele engadlanga, edubeka, etshengisela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sicela ubambe khonapho ke mfundisi isitatu ubaba uRafael Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Hayi, sitshonile baba, litshona njani?
Ye, khisimusi enhle mfowethu.
Ngabe inhle kwezinye indawo ngapha, heyi, kuzima.
Kuyini okuzima, Ncube?
Izinto ziyadura ezitoro, le mali kayikho. Yona le RTG ezitolo esibizo lapha kabayifuni, kabayithathi. So kunzima bathi bafuna amarandi lamayusa ngoba abathi ibhondi leli le-RTG yakho sasebenzisile.
So kugcineni senzani kodwa?
Sigcine sibunga ukuthenga nje khonoko olutshwane okungayingaphi nje ukuthi singadanisa abantwana.
Singathi wena uthengeni wanika abantwana?
Ngithengisa inkwa kuphela ngaphongi kwenza lokuyitiye kuphela ukuthi abantwana banathi.
Belingaphi khonapho edolobheni?
Kanikho kobulawayo mina ngise Plumtree eMangwe.
Ehhe. Singathi kodwa nxa ukaduba dengela abantwana khonapho enhliziyweni yakho bekusithini nxa usukhumbula ngesimo esibi somnotho?
Leyi izaba inzima kakhulu ngoba sivele sihlezi sikhala insuku zonke, sikhala ngoku ngesimo somnotho. Sakhala kudala ngo-2016 ngesikhathi besifaka ibhundi lonile, sahle sathi ukuthi into leyo kayisozisebenzi. Bayifaka kuphela behulumende, bayifaka ngenkani. Sakhuluma futhi sebekhipha i-multi-currency ngoJuni ukuthi hhayi into le kayisebenzi ukuthi ilahle izimali lezi ezilesisinde lisithembisa iphepha leli elingasebenzi lutho, kodwa kabasilalelanga. So vele sesihlala sikhala iziyembe sezize ziwomele ezihlathini, akula la muntu esithulisayo. Bazithulile balokhu bekuqhubeka beprinte amanye amaphepha angasebenziyo.
Hayi, phosela ukugcina baba khonapho ngosuku lwekhisimusi, ubingelele office ukumbingelela isihlobo labangani.
Ye, hayi, ayikunzima elizweni. Siyafisa mpela ukuthi alubani izinto ziyalunga, ukuthi lathi sike siphile impilo enhle esiyifisayo. Pho hheyi, akuyingendlela esicabanga ngayo. Ke ebenye ngithanda ukubabingelela, ngizathanda ukubingelela abebandla lezakhu konke nje jikelele ilizwe lonke. Ngiphinde ngibingelele lo mna wami osebhinga uBezenia khona ngale nabantwana bonke. Ngibingelele lo nkosikazi kabhuti wami unakadumo labantwana bonke abangikhona ngale. Ngiphinde ngibingelele lo sebhuku wami khona ngale u-Amos Ngwenya labantwana bakhe.
Hayi, siyabuza kakhulu, sibongile kakhulu Ncube, ungathi nakusasa ba.
Hi,
siyabonga baba. Yes, so long, Rafael Ncube. So what he's saying is that you know, he lives in Mangwe in Plumtree, that is Mantebe in the south, I guess. Yeah, that is. So he says you know, in shops, shop owners are not accepting RTGS and bond and the bond, you know. So they want the rands and USA, so US dollar. So he says he only managed to buy some bread and make some tea for his family. That was it.
So what's the position now if shops are not accepting local currency?
The government says the foreign currency is not allowed in shops in terms of you buying. And
so the shop owners are breaking the law.
They should be. They should be.
Okay, let's hear from another caller. Tinamkoma Wilfred Chipere. Magadi mkoma Chipere.
Ndipo magadi.
Takasimba ndaona mune muri mu Zimbabwe muri kupi kwacho? Muharare, muri sei nhasi muharare, zuva rekhisimusi.
Muno makato muri tonge mune makizo kunge tiri panhamo chaipo.
Vanhu vanyanya kunyarara.
Vanyanya kunyarara nokuti ndikuona kunge pachekudya ndipanenge patinetea.
Aiwa, kwete kuti vanhu vaenda kumamisha muguta hamusina vanhu, saka pasina rusha here?
Vanhu vakazara mumota dzakangopaka dzina mafuta eku yokufambisa. Kuna vanhu vachidyi vaenda kumusha kuvashoma, vakwanisa kuenda kumamisha kwacho.
Saka imi nhasi mapedza zuva iri muchiitei?
Kutogara chaingopamba. Hapana chokuti ndinokwanisa kunge uchikwanisa kuti unge uchiita kuti ndikakwanisa kuti ndifambe kana kuti ndiite kuti ndimboona unoane hama neshamwari. Mafambiro acho hapana, kutongotewa wakatongogara pamba.
Saka muri maipe chii mukoma kana muine mhuri?
Ipapo ndopakaoma. Ndozvataura zvamazivise zvokuti utongotiwo hakwanise kuti uiti nhasi kana kuti utengesana katsanadi kana kakaisa kuti uwedze hapana. Kutongotosadza vadyaa kudya nhasi ndizvozvo. Zvamazivise izvozvo hapana zvokunge uchikwanisa kuti ungatiwo vana vange vachifara zvakanhasi.
Asi kapamuriwo apa kumanzere kunozongochinja, because kana mamuchiti hanyu sadza mazuva ese necabbage nechi nhasiwo panoitawo kana kahuku kana kechikwereti chaiko mukoma, hamungakuwadzi vana kuti vasavaiwa nemunyu mukanwa.
Huku kwereta wacho manzeo pasina, nekuti iye wacho kwereta makaita kuida kuti hakuna achabvuma kuupa.
Vachiperi murubva manya kuti zvinhu zvibva zvaomesa, ndauda kutochema pana.
Zvakatooma kutooma chaiko chaiko, nekuti kana nyama chai chaipo bhucha chika $200 per kg. Unongoshanda mairi utenge kg kuti kumbuya kwekunge chikakapa kuti vana vainge vachinge vachidya. Ndopane dambudziko ipa.
Idambudziko haino. Mune vamuda kukwazisa here 30 seconds?
Ya, shuwa, ndoda kumhoresa mhurese wachipiri toti vanikina vangu Christian Show Tatenda nama ichipiri koita vana kudza ichipiri anoziva ishe na anotida
bo ama ichipiri mawako aisa era apa
vaichipiri rapo kwaizisha ndo atanga
ngo ndafunga kuti mukutaura ama ichipiri vabereka achipiri kuzoita ama ichipiri varorwa na achipiri
ama ichipiri mudzimai
ehe
ehe
ndo vatoda kunzwa ivavo kuti vakwaziswa here nekuti vanozongoita zvekunzwa kuchechi vachibvunzwa nzuko asina kunzwa muchikwaziswa nababa sei
havatoda kudziko kabhoza vatotofara kabhoza havatoda vachidya mazejira
I know aiwa zvichanaka rimwe gore mukoma thank you so much.
All right, thank you.
Thank you. That's our caller, Wilfred Chipere from Harare. He says he spent the whole day at home because of the problems, economic, social and economic problems.
And he says meat is expensive, right?
He says around $200 a kg. That's 200 RTGS a kg.
That's a lot of money, right?
Yes, and asking him why you can't even you borrow chicken for the kids to enjoy salt today. And he said, where you can borrow it, the person who gives you the chicken on credit, tomorrow they will be after you, wanting their money. So
they will be in
the best thing is to spend the day at home, chill. And
This sounds really tough.
I think we have another caller.
Yeah, you're talking to Rejoice Maphosa. What's it going? Rejoice Maphosa, kunjani?
Nyapila,
kunjani. Nyapila,
ntamanga
yebo vele ukhuluma njalo okatulele ungalala ngosuku lekhrismus mama kuhamba njani so usuku lwakho lubelunjani lwekhrismus
belumnandi bekukahle kakhulu
belisenzani belisenzani namhlanje so ucinga soluqhumekile lapho so she says she was enjoying a lot today and she was about to sleep. So she says Ireland is cool and good. So
she's in Ireland.
She's in Ireland.
Oh.
So maybe we can get back to Juru then we go to
yes, Vajuru. Timbonzwa Vajuru kuti zvinhu zvakamira sei. Vajuru. Hello. Yes. Hey, Vajuru tinoona nguva yakawanda ino nguva yeChristmas. Vakawanda vanotakura vanhu nevesangano renyu. Vanopinda nekubuda munyika vanenge vachiri migano muachedza kupinda munyika zvinhu zvakamira sei nasi
sekutaura kwandaita zuva ranhasi kuti hakuna vanhu vakawanda vari kushandisa migano vari kukosa mabhodha vanhu vanga varimo munguva dzemangwanani asi tichikuona kuti rakuti zuva repakati kwanga kusina kana vanhu ndambotaura murimi rwechirungu ndikatini muzuva ranhezuro remusi wa24 December 2018 pamugani weSouth Africa neZimbabwe unonzi Bed Bridge Border Post pakapinda vanhu 17,304 asi zuva ranhezuro musi wa24 December 2019 pakapinda vanhu 10,726 zvichireva kuti kwakadzika zvikuru sa kufamba kwevanhu ndanzwa muchitaura zvakare kuti vhimuri yakawedzera vashandi asi dambudziko remumabhodha harisi reko kunyanya repabhedhibhidhi harisi rekuzimbabwen side hakusiko kunonyanya kumisa vanhu kunonyanya kumisa vanhu kusouth african side ndokuonana kuine mazikinzi akareba saka kuzimbabwen side kunotifambei zvinhu zvakanyanyisa zvekare kune vanhuwo vachiri kufamba sekurudzira togara tichingoita sesangano redu kuti vanhu ngavafambe zvakanaka kunyanya vaya vanoda kufamba usiku vaya kana kuti vanenge vamanikidzira kuti vafamba usiku mugwagwa wakaita sewe Bed Bridge Harare washata zvakanyanyisisa tatasvika pabhupi uchibva kuBed Bridge pane makomba akakurisa zvekuti nyange usiri kusangana neimwe mota yako inogona kufa kupenda marimu ponja kana kuita sei saka isusai tinonyanya kukurudzira vanhu kuti vashandise mugwagwa unoenda nekubulawayo uchienda kuHarare nekuti ndo mugwagwa wakanaka musiyano wawo ndo 182 kilometers kubva kwati mugwagwa unobva kuchirundu uchienda kuHarare wakanyanya kushata kunyanya mumarongora mugomo muranya kushata zvekuti kana dziri mota hombe hadzikwanisi kupesana imwe inotombomira parutivi kuti imwe igone kudarika zvakanaka zvikari tinoona kuti kana takadarika pa market police station pa kubva ipapo kunosvika pa vhuti secondary school mugwagwa wakatishate zvakanyanyisa ipapo kobva kwati pane mugwagwa wenyamapanda kubva nyamapanda kuenda kuHarare tinoona kuti panarwizi chivake paya pakatishatei kuti tikati fambei tikadarika pacross pa 44 mugwagwa watishatei kunosvika pakwamurewa wane zvimakomba-komba saka vanhu vanofanira kuti vadhiraivhe zvakangwarira mugwagwa wekubva kuforbes border post ichienda kuHarare tinoona kuti mugwagwa wakanaka zvikurusa saka tinotokurudzira vanhu kuti vasamhanyise zvakanyanyisa vachinakirwa nemugwagwa iwoyo nekuti mugwagwa unofambika zvakanaka tinokurudzira zvekare kune avo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoenda kumusha vanozoita dambudziko rekubirirwa kubirirwa mari dzavo nevanhu vanochinja mari garai makangwarira musabirirwe mari dzenyu garai muchiziva kuti marese enyu ane achifamba sei chero ukasazoziva zvakanyanyisa asi ukanga ungori pedyo kuti uzive kuti zviri kufamba sei semuenzaniso US dollar nhasi ranga richipihwa 15 bond kobva kwati kana wanga wakabata bhondi uchita US wanga uchipuhwa 16 and then kana wanga uine US uchita ecocash yanga iri 18 kobva kwati kune vanenge vaine maranzi vanga vaine maranzi avo vanga vaine maus vachida maranzi vanga vachipuhwawo 15 ranzi pa1 US kana wanga uine maranzi uchida mabhondi yanga iri pa95 wachipuhwa 95 mabhondi kochitizvoni taona kuti bhondi ra rakadonha nhasi kudarika zvarai riri nezuro because ukaona nezuro rai riri pa4 US dollar kuti uwane bhondi wanga uchipuhwa 14.6 yes compared nanhasi wanga uchipuhwa 15 saka ndofunga ndokaidea kanofungurwa kuti vanhu vagare vainako ikako kana vachida kuchinja mari dzavo vasabirirwe mari
thank you so much vajuru rambai muri parunare Gibbs tombonzwa kuti Reverend Motsi vari kuti
yes ngakai kubapa Motsi kulokumbulani dalomuzi fuyane uyabhala lapha ke fuyane kuti ngilibukele ngisekhaya eZimbabwe ngisithi uKhisimusi omnandikini siyabonga kakhulu ke khumbulani fuyane lapho khona khona ngapho kuzobuya ke lo mahlangu umxolisi ukuthi khisimusi enhle basakazi siyabonga kakhulu kunapho lapho khona kuzobuya njalo labanye abaningi sibili siyabonga ukuthi khona khonapha u3D Dube uthi Merry Christmas Zimbabwe omuhle let the love prevail amongst you noma nibhekane lobuzima bendlala ye baba Motsi lisakhona ecingweni baba
ngikhona
ye liyabezwa abantu sibili bathi noma nje kungani abantu bayahlupheka kodwa kumele babe lokuthandana phakathi kwabo akukhulume sibili njengomfundisi ukuthi kumele bathandane njani ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungela mali abantu bayalwa so kumele kulungiswe njani
hayi ukulwa kungaba kukhona nxa abantu bebangisana ngezinto eziyabe zikhona kodwa ke ngenxa yokuthi akulalutho ukubangisana akuko lapha eZimbabwe because abantu abalezinto abantu abalendleko yibo abathabileyo okwakathesi yibo abayidla iChristmas abantu abangelalutho abaningi bazihlalele vele emakhaya bazihlalele ezindlini zabo ngoba abalalutho abaningi vele even lakathesi ukuthi bayenelise ukuba lokudla okwekuseni okwemini lantambama kunzima kwabaningi mhlawumbe engakwanisi ukuthola ithiye kuphela ekuseni badle ukudla kwemini kuyaba sekurayithi yikho abantu abaningi bayadubeka kodwa ukuthandana abantu bayathandana xa kule zondo ngezinto ezithile ezizakalayo kodwa ke ukuthandana eZimbabwe singani sesibambeni futhi ngenxa yokudubeka ngoba kwakulesikhathi esokuthi khona abaningi sasicabanga ukuthi mhlawumbe ngabantu bakobulawayo kuphela abadubekayo abantu bemasungo bangcono kanti ke khathesi the sikwazi ukuthi vele yilizwe lonke ngoba ababusayo banganabanakakele abantu abadubekayo bafuna bona ukuthi bagcwalise ezabo imigodla yabo isikwama zabo kulokuthi basize abantu abasimele ukuthi babanakakele. Yikho kule problem khona lapha eZimbabwe. Kodwa abantu vele generally abantu bababini.
Yeah, can you say that in English as well, Reverend Motsi?
Yes, I was just saying that generally the people of Zimbabwe are very united, except for those obviously that have got issues and in terms of the sharing of the national cake, where many actually think that there are a few who are benefiting, where the few, the minority as it were, is actually enjoying Christmas, and yet the majority of Zimbabweans are suffering. Gone are the days when we used to think that it's only the people in one region that are suffering. We have now discovered that people in Mashingo, people in Mutare, people in Cholocho, people in Mangwe are suffering. So it is because our government doesn't seem to care for those people that are needy, for those people that they look for, they should look for, rather than lining their own pockets themselves. It is a pity that our politicians, I can surely tell you now, our politicians, both opposition and ruling party, really have nothing to care for as far as ordinary people are concerned.
Thank you very much. Singakathathi ubaba uBP Khumalo kulumlayizelo lapha jonga ovela kuzibusiso ndabaningi moyo uthi Dube, mina ngizidlela irice okwamanje ngitshale tiye, ngithe kungcono ukuthi ngithumezele abantwana ekhaya ukuze ngingaqedi imali yama-school fees. Siyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo kumele sibhadale ama-school fees. Phela mina ngingukleva
akatshenjeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No, mina ngilapha eGoli.
Kunjani eGoli ba?
Ngisesa thule ubukahle nje hayi. Nami nje ngiyibuye ukhipha hayi sinandiyana.
So usesandend usesikiweni he?
Ya.
So le mansion kunapha mansion kalakata so. Hey kuya uzibambile.
No.
Yeah.
Ukuzama nje sothintela ingani. Ilizwe lethu siyalibona ukuthi hayi liyantengatenga kodwa ke nathi sifanele ukuthi siyabantu sizizamele uyabona ukuthi
sibe
ngani bani ngononyane ya.
Yes, so singathi lamdlujoni usenzani baba khuya kumalo.
No, lamhlanje ngiphenduka ngikuseni ngathi ukhekile engadini yami ngase ngiphuma ke sengithi ke ngibona abangane nehlobo abanye abangihambanga. Sokuthi hayi ke. Ngase ngijika ngiyafika manje nje ngishiya ngawo 30 minutes ngena lana.
Ye, imuli ngapi?
Imuli isekhaya. Isekhaya, so ke.
Ngapi isekhaya?
Ngiya khona ukuthi nje ahambe ayibone naye imuli khona ngale ngoba ibikhona lana nje kunyanga le edlule.
Ye.
Kwathi ke ngendlela yokuthi sifuyile phela nakho ekhaya kufanele ukuthi sifuye zinakekele nje kuba sekungizukuliyeza.
Ekhaya ngapi kumas?
Kuthi ukuthi ngisetholozo mina.
Ngapho kwetsholojo?
Kumsikana.
Hayi, ngiyakubona sibini. So ke singathi ke ekhaya bayidlale njani ngothi Christmas?
No, mangifona nje ngibona ukuthi hayi bayidlale kahle mpela kuthi ukuthi kumnandi yana khona. Ya, ide ehluphayo nje iyo ngoba ukuzudle kumele ukuthi udla kuphume la eSouth Africa. Ngoba uma kungaphumanga lana eSouth Africa ukuthi uvele angeke kuze kuhle.
Hayi kuhle kakhulu phela abantu abanye abantu bangaye eGoli bayageuka phela ntoza.
Ye, bageuka kodwa ngithi ufanele ukuthi na umuntu ucabanga ukuthi inkaba yami ikuphi, ngizalelwe kuphi, yebo. Lana singabuza ubumnandi bonke kodwa ke singakhohlwa la kunamadlo zithu khona.
Ngawubona.
Abantu abayiba basigadileyo ngoba uyabona sinje sihamba khona la. Mawungenalo idlozi, angithi uyabona khona manje sesiyasoda, sesibabiza amadimoni. Yebo, kuright. Malibe kwazi ukuthi lawo madimoni akugadile angeke aze akuyeke. Uyabona.
Ngawubona.
Ngabe bangamadimoni
Hayi siyakucabanga khona ngale mina. Ye, bingelele ihlobo labangani ngamafishane kumalo.
Ye, hayi ke mina ngithanda ukubingelela kakhulu ngabingelela nje uGCTuma umzi wami loyo. Bese ngiyobingelela ke no Brian bakwaNdlovu labo, Lilian wakwaNdlovu, Emeth wakwaNdlovu, Selubeki wakwaNdlovu, noRuthi wakwaNdlovu. So ngiyathanda ukuthi bonke labo bantu baphile, ngibethemba bayidle kahle iphisimuthi. Bese ngibingelela nje bonke oBruce uNice bonke nje, ngiyathanda ukuthi ngabe bayidle kahle impela. Ya, so nje sokusele ukuthi January afika abantu bakithi khuthuni zifika, siyazi ukuthi abantwana baya ezikoleni noma imfundo yakithi ingekho, ngoba sinenkinga yokufundiseka ngenye indlela, kodwa-ke sizothini phela vele khonzile ngaphandle kwaleli. Ma uyindebele yazi ukuthi vele awubabi nayo lutho emhlabeni. So-ke kodwa kholisa impilo yakho ngaleso sikhathi.
Siyabonga. Ekumalo baba ubelekhisa umusenhle, sibongele kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. Siyabonga sibini. Yeah, that is Mr. Kumalo. He says he's in St. Ten. He comes from Cholocho. His family is in Cholocho there, but he enjoyed it with his friends. You know, they were just doing some
killing time.
Yes.
The guy is getting them coma to not tender Gwenzi. Mkoma Gwenzi Magadi.
Hello.
Hello. Hey, Magadi. Gai watinotenda mapinda mchirongwa, Merry Christmas.
Ya totenda tinaro gore tiripo pakutenderera zuva rekisimusi kudai kunyange zvinhu zvakaoma munyika yedu, but kufara hakungarambidzi, tongoramba tichidi tichifarawo.
Muri kupi mukoma tinotenda?
Mukoma tinotenda right now vari kusouth africa, ndiko vari kubatika.
Kokumusha?
Kumusha kwedu kuGweru kuZimbabwe.
Vanobva kuGweru. Aiwa, tipei pfungwa dzenyu pamusoro pezuva ranhasi. Mari pedzawo sei izvi zvamungataura?
It's for now nekwatiri kuno kuSouth Africa. Zvinhu zviri kuendeka, zvinhu zvese zvakadzikama. Hatinotati taona chakaipa, asi atanzwa kuti pane ropa ingava rakadeuka kana kuti pane chinhu chinomira mushe chadii chaitika. Saka hatoti tositenda zvikuru nekufamba kwaraita zuva iri. Hameno kune mamwe matiyo manayenyika kuti kwakamira seio, but kwatiri izvezvi haha, vanhu vari kufara zvakanaka uye vari kunwa zvine tsarukano, vachiziva vachinwa pekutangira nepekugumira.
Imi nhasi mapedzawo sei zuva renyu?
Hai, ndari pedza zvakanaka zvangu. Tambotanga takazorora zvedu makusensinzi, nhasi ranga risevezuva ri kuenda kumabasa. Saka vanhu tanga takazorora tazokileta on nekufamba kwenguva, ndofanira kutangawo kufamba-famba kuti timbofarawo tivaraidzewo pfungwa imbovawo ekuipaiti tirei umboramba tachifunga zvinhu zvinoitwa kumusha kwedu.
Ndizvozvo, tipei vaviri vatatu vamunoda kukwaisa.
Orati, chokutanga ndinokwasa mama wangu ari kuGweru, mama Maidoni. Ndiri mufaro mukuru kwamuri mama, uye ndouya kuno. Vandinawo kuno vandoshanda navo vesanondizano vyatinotenda Gwenzi, ndokukwazisai. Madhedhi wangu ari kuno ari kuHauteni, ndovakwazisa nevapfana vangu, ndokukwazisai nemufaro ndichiti Merry Christmas kwamuri. Ndofunga mafara zvikuru navo vose vanondizivo vangadai vari munyika yeZimbabwe right now.
Thank you so much mukoma, tinotenda Gwenzi. Thank you so much, Gibbs. That's our caller, Tinotenda Gwenzi. He was calling from South Africa, but originally he's from Gweru. And he says everything is okay so far. He's enjoying every moment. He spent part of the day at home, but now he's just whiling up time. Yes.
Wonderful. Let's go back to Mr. Dennis Churu. Mr. Churu, are you still on the line? Yeah, okay, Azano Churu dropile. So Reverend Motsi, going forward as Zimbabweans, you know, it seems as if people have got so many problems that are leading to all this kind of dull Christmas, if somebody may put it that way. So now what should Zimbabweans do in order to celebrate better next year? I mean, in terms of Christmas.
I think Zimbabweans must not depend on politics and politicians. Zimbabweans must actually recognize that the future of this nation is in their hands. We are in this state because of politicians. And I don't think we need to continue to put our trust in other people who are there in order to benefit for themselves and light their pocket. Zimbabwe needs to be wise to make sure that they in which the power remains with the people. And therefore, there are measures that are being taken where the people's movement, like the convergence, is something that is very strong in the sense that it's a mobilization of Zimbabwean people, not along party lines, but basically along Zimbabwean lines, like probably what Joshua Nkomo said, abantwana benhlabathi banabethu. We need to come together and begin to say enough is enough as Zimbabweans. And we need to begin to dictate, making sure that civil servants, government, politicians are supposed to save us, not us saving them. Zimbabweans need to know that these people need to be held accountable. This problem that we face is a problem that, in my opinion, has because of the toxic politics and polarization between MDC and ZANU-PF, which has brought all of us to this problem, where ZANU-PF also has come to a place where they have no solution trying to resolve our Zimbabwean problem. And these are realities that must be faced by everybody. We cannot beat about the bush. We need to be honest with each other. Nxa umuntu sehlulekile, sehlulekile phela, kumele athi kumbe mayengajongi, kumele simthele thina bantu.
Yeah, you are a professional peace builder yourself. So what role do you play, you know, as a peace builder in all this? And, you know, now we're looking at a better Christmas next year. So what role can you play as Reverend Ramos?
I think that's exactly the point I made here. That for next year, we need to find a way in which Zimbabwean's voice is clearly heard and is magnified. We do not want politicians to speak on our behalf. We must speak for ourselves. We must look for those opportunities, spaces, and platforms on which Zimbabwean voices are actually heard very clearly, where there is some kind of convergence amongst the people of Zimbabwe, not because of anything, but because there's unity of purpose and our interests are beginning to converge. And we are a people that need to find ourselves. Mm-hmm. If we cannot find ourselves, we will continue to be in this problem. We need to find ourselves, so much so that every province will come up with its own narrative. And we accept those multiple narratives as Zimbabwean narratives. There is no one narrative, like we have been told, that it's ZANU-PF or it's MDC. No.
Mm.
The Zimbabwean narrative is multifaceted. It comes from all people of Zimbabwe. When we do that, we then begin to have a collective memory of Zimbabweans as we are in our colorful ways in different parts of our country.
Thank you so much, Reverend Motsi. Please do stay on the line. We have Mkoma Promise Senga Variparunare. Mkoma Promise Magadi. Oh, Dafunga. Okay, Mkoma Promise Magadi. Hello. Mkoma Promise, all right, tins guanani. Imimi ndiri muri kufanira nge muchitotaura zvino muri kutaurira kure kure asi maita mukuwasha weStudio 7.
Awa, ndiri mukuwasha ndakatosununguka chaiko chaiko
taura. Ndafunga kuti pamwe makanzwa zvaidaidzirwa navakapfupika zvezvekunzi vakuwasha vaende kwana Tezvara wavo vachinotandarana naTezvara. Zvino ndafunga makasungikana muri mukuwasha ipapo.
Aiwa.
Eh,
tina atinaro zororo zororo ati ndiyo yaye ari kunakidza zvaro ati ari mambobhowa vapo neapo manje weather yacho kuri kupisa kunokambirwa kuti ndoni South Africa.
Vo muri South Africa. Saka nhasi mari pedza sei zuva iri?
Zvara riboja izvo tatifara vamwe vava chimwawo vanodhapa isusu vanhu vanopinda kukereke vangofirawo tiri pamba tinwawo masofti drink tisendanewo zvinodhaka maona vamwewo vachifarawo vachinwa vachii
kumusha ndekupi mukoma promise
musha ndobuda pagutu pamupanda wana apa pamasvingo
chii chamakavaitira chekuti vakakunzwai muchitaura nhasi pastudio 7 kuti hakunondafara ndanakidzwa ivanoti waiwa regai mwana anakidzwa akatibatsira chamakaitirawo vari kumusha chekuti vakakunzwai muchizvirova dundundu kuti aiwa nhasi ndanakidzwa ivo vanozvirovawo dundundu vachiti aiwa ngaanakidzwe mwana nekuti kuno akatichengeta
vari kumusha ndakavatumira mari yokuti vatenge zvacho zvavangada zvavatumira chikafu chekudya hembe dzokupfeka hazvese zvavaita zvavakakumbira kuti ndivaitire ndakavaitira zvese hapana chandakasina
makagona mukoma chingokwaisai vanhu vatatu tinzwe
vanhu vatatu vendingada kukwazisa ndotanga nokukwazisa mhuri yangu maitatenda natatenda namashi wacho
rovai kwazisai musakanganwa vari kumusha
ndiri kutondova ndatotanga navo chaivo sevanhu vendisaungendaona vandakazokundikanawo kuinda pazorora
okkwaisana
muchembere wangu mai vangu vakatibereka nehazvanzi vangu dzese nemabrothers angu ese ndomakwaisa futi ipapo
aiwa tinotenda mukoma tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka svondo rinouya nechitatu
aiwa neniwo ndinotenda handingotiwo nemhuri yese yezimbabwe makorokoto ekupindawo pazororo rekisimusiri nevanofambawo mugwagwa tinongovakurudzirawo vatyairi kuti vafambe vakadzikamisa hana nokuti taona dzinonyaya kuwanda nguva ino yezororo
thank you so much maita basa mukomwa regai tinzwe kuti vamwe vateereri vestudio 7 vari pashona Facebook page vari kuti chii tina mukoma zivanai nyamufukudza anzi tiri tose pamasaisai ana mukoma kuno yaiva bho ameno kumusha uko kuti vaidii nadzo mango handizivi kuti vari kupa nokuti vakutoti zvakaitika kungane zuro kwoita mukoma obei mukuna hanzi rambai makadzvanya pabasa vabva vazonyora nhamba dzavo kuti tovafonere ndofunga tichakwanisa kuvabata nemanhare kana achibvuma zvimwe chete namukoma Donald Mamboma hanzi merry christmas pane penyuro yemandorokwati can you call me tichaedza kufonerai zvimwe chete naclopas matambandini vatipawo nhamba dzavo kuti vativafonere norman kichi watching in johannesburg kuita luke samuel simango merry christmas studio 7 ini ndadya zvakanaka christmas nemhuri yangu kuno kurustenburg ndine mufaro nekuti vari kumusha ndakavapawo yavo christmas saka I celebrate stress free
And we had rejoice maposa you still remember in ireland so her phone dropped so she says even if the situation is bad in our country let's call each other and celebrate long ago let not those with nothing know that they have nothing blessed is the hand which gives kugidwe kukholiswe phansi ngobandlululo sorry I dropped your call people because people here were making noise so
I think she couldn't she should not have dropped the call because that's background ambience
so she said I had to cut it off
thank you so much regaitizwe vamotsi tida kuti tingonzwawo kuti nhasi zuva rekupembera iri tinoona vakawanda vachipanana zvipo vamwe vachibatsira vanoshaya vachidii zvii zvamungataura zvamaitawo imi mungadai mazvita semhuri kana nekereke yenyu kana kungokurudzirawo vana vezimbabwe
thank you very much isisu nhasi uno tamuka hedu tikaenda kuchechi muno mutaundi asi patazodzoka ikoko tazokwanisawo kutorawo zvitenge tiinazvo zvatakapiwawo nevakatibatsirawo kubva kumhiri dzemakungwa kupfurikidzira kuna nabulawa baptist church tikatakura nemota hombe tikaenda nazvo kunkurumani kunoe tichiyeukawo vasina vakutambudzika harawa chembere nherera nevanorwara tange tiri kutichiva pedu maskati nokuzodzoka isi nemhuri tigarawo pamwechete tichiti neeya nepfungwa dzakasungunuka kuti nevasinawo vanenge vabatsirikana nepashoma ipapo nokuti zuva racho izuva rokupa sekutaura kwazvataurwa kuti vakakomborerwa vanopa kune vanogamuchira.
Thank you so much. Maita basa zvikuru Reverend ne basa ramabata iroro ramai muri parunare. Ndofunga tine mumwe muteereri Gibbs.
Yes, look, Kisdon ecingwani kwanapa. Kisdon, kunjani baba?
Niyaphila baba, ninjani?
Siyaphila kakhulu ngapha kwanapa.
Mina ngise eMzantsi Afrika, ngise South Africa.
Ngapha kwaNgola.
Uvele njengamanje.
Uvele?
Uvele.
Kunjani kwanapa?
Hayi, uvele sekhaya la.
Beli senzani namhlanje?
Nambe
besisinyama. Bese sidlala yemvu, uta inhloko yeguja.
Yes, abe sidla konke njengoba nje inyama iphela.
Yebo phela.
Ya, sibe khaya phela abantu abasila ngekhaya ngobuningi silana phela hayi kuze masilana vele sokuthi ekhaya ngezindlela.
So nxa ungasitshela nje ukuthi uvuka kuze kube ikhathezi wenzeni.
Mina into engivuka nje namhlanje nje ngiyageza nje ngazama nje ukuthinta abangane ukuthi hayi bangane senza njani just ukuthi hayi no just sithintana sahlala lapho kuthoko nagugu okona gugu lapho ehilton ye kucaptain no isitabele
isitokufela
lapho nje sonke nje no asostokufela nje lapho nje kushisa kona inyama.
Okay,
iye kuse kusahlala nje lapho ayizothune kona nje kushisa inyama nje namhlanje sanda nje uhlukana nje abantu besiya nje ezindlini ngoba ngapha kukho sefu ukuthi thini sifunise sihambe busuku.
Yeah. So ke singathi ulikholisele kodwa
ya ukholisa sikholisile iqiniso lihle singazi abasekhaya kodwa labo asiza abathinta emafonini bathi hayi nabo bayajabula.
Yebo phela
namhlanje nje hayi bakhohlwe nje into
labathumezelabathumele
asathumele sibila akuhambini amakhumkhumu
nantsho phela
kakhulu.
Kubingelela isihlobo labangani babakristu.
Yebo, angithanda ukubingelela nje isihlobo sonke nje semagumbini amanomhlaba, abanye basekhaya eZimbabwe, abanye balana eSouth Africa, isihlobo bonke abangani. Hayi, ngibazingelela nje ngosuku lwanamhlanje njengoba sebegqibile nje. Hayi, sisiyagqiba umnyaka, bafisela umnyaka omuhle njalo omuhle ku-2020.
Ubona ngani ikhisimusi ka-2020 yabe njani?
Yawoyatendi kuba nzima ngoba nalapho emzansi njengoba kunje lesi phakathi kwendaba leyo kuthiwa yi-load shedding silo. Khona lapho iuveni athi izolo nje ugesi uhambile mele kulesi two uhambe ngo-phakathi emini wabuya ngo-phakathi ekuseni bese kumnedisa ukuthi kuhlumise emnyameni kodwa ugcile ubuyile okubonisa ukuthi hayi ngani isimo somnedisa siba nzima kuleli siba nzima so singazi kumnyaka ozathethandaza kodwa hayi ulungu kungabi kungawonakali kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu ungathenda kusasa.
Ngiyabonga.
Yeah, ngizokutsho lo munye umuntu lapho.
Yes, tinamkoma Richard Moyo. Makadi va Moyo.
Ndivo baba vakandimire.
Ndimfundisi Moyo hawo.
Ndivo chaivo.
Hai, vatinotenda nekupinda muchirongwa mapedza sei zuva ranhasi.
Ah, zvara rakari pedza zvakanaka kuti zvedu kuno kuchiredzi kuno kwagudo kuti handiri panzimbe kwasokudzoza mashopu apa pakaoma chose. Ya, Christmas yegore ino baba nevakristu sega ndidzima kwadivu marudenga veneni koko ndasina kwasa. Christmas yegore ino baba yanga yakasiyana makoro ose ndofesa kuona zvakadai nokuti pandasvika mumashopu anofarira vanhu ndaona painguva nevana vadiki cherechete vanotangira pa-12 years dzekwashure ipapo asina vanhu vakuru nenhau yokutambudzika yekushayiwa zvino kushayiwa mari kushayiwa chekudya vanhu vaivapo apo napo asi vana vachechivichi ndivanga vakazara ipapo vanga vakatoomerwa uchingoona kuti ishi sevana vanongodawo kundobudawo kungondotamba asikuti kava kusina kana nechinhu ndinawo mafoto andatombotora ndikamboatumira pa pafei pa WhatsApp pa shimiri changa chiriko Christmas yezvishwa ndizvo yapfuura zvayo asi kuti hei yauya ikasira vanhu kurwadzikana kukuru kuvabereki kunyanyanya vachitarisa vana vasina chavangagona kuvapa kana chini chekuti vagone kuti vadye nekuti kunoku kwatiri kunoku kwakaoma kune nzara inotyisa kumaruzevha tanga tichiona zvedu mutungamiriri achipa kutuma town chikafu asi kumaruzevha kuno kunotyisa hakuna kana chinhu vanhu vakangogara mukati memaguta pasi pemiti zuva rinopisa
asi nezvose tinotenda Mwari nokuti Mwari ndano pa upenyu maybe chazonaka rimwere gore.
Thank you.
Ha zvanaka.
Mune vaviri vatatu vamunga kwazisa tingoti dimu.
Vanika di.
Vamunoda kwazisa.
Ah regai ndi kwasi zvangu regai ndikwasa mhuri yose Zimbabwe ende zvinye zvino regai kwase kuna vanye vatu pa vebedi biyo kuvenda vakati mufundisikana makupindo pachirongwa mbotoro nechivenda 1 minute saka sezva matawe gaindi vakwase ndiyenda vatu votse vaZimbabwe hapa Betty Bridge ndione hapa Studio 7 because ndiva no ndive nori ndikombe kuti mani fundisi mani kujina hapa Radio Studio 7 vaone kuti fama dziva vote so zvino ndikoniti ndikoniti yenda ni madekwana noila ndani Christmas ndichama baba makore ave nani miti yote ndiyarevuwa ndihava vo bless vojonga kandi miri pa Studio 7 avo moyo vone pa hechi chikara kuti ndiambe navone ndikotenda.
Aiwa maita basa zvikuru vamoyo.
Ndatenda ndaidoo zvangu kutiwo mbotaurawo amai vangu vambotaurawo kutango paredio vataurawo kwavabva nezvavaonawo.
Ngavangoita 30 seconds nokuti nemwe muteereri akatomirira kupinda muchirongwa nguva dzacho dzapera.
Tauya mai.
Makadii amai?
Tinofara makadiwo zvinhu zvodhura.
Zvadhura chii chanyanya kudhura?
Bazi. Bazi kudhura tinototenda kunamata. Kuti ndibve kuzvakana bese vanhu kunamata. Kunamata kwakanaka hama dzangu. Hatina mate zvinosimba.
Tinotenda.
Aiwa, vatenda nangotosa mai vangu vanogara chimontera ndivapowo
vasa. Tinotenda zvikuru baba maita basa mufundisi moyo reGrips nemwe muteereri.
Yes, lo baba Crispin ngibona zana ngokucina kona pake lamhlanje. Baba Crispin kunjani?
Siyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu, siyakunika umzuzu sibile uhodo ukuthi ukhulume sibile ngosuku le Christmas baba.
Hayi Christmas siyabonga nje ukuthi sizivuke ngathi siphila njachona lokusiphilile. Hayi kodwa izinto kudura langaphe kholi hey. Hayi. Namaupati zinto zangkona zikupuke kakhulu hey. Ekhanje wasiyazi kudira kuthola kali lutho hey.
Kodwa
kunzima
mphela. Kodwa wena wenzeni namhlanje? Kuli khona kanti kwenze.
Ah nje umuntu osebenza yenze ngihambe hayi emsebenzini ezikhathi zantambo amaupela. Ngicona izihlalele kuphela hayi kulalutho yothe ngwenza mphela.
Hayi siyabonga.
Into kuphela nje kwesta sifunakala imali kuphela nje imali enye khona.
Hayi kunjalo mfowethu. Sibonga kakhulu Crispin. Ube lo suku oluhle
ba. Hayi siyabonga. Ndibe sitendela phela indaba phela emafonini. Siyabonga kakhulu.
Hayi sizazamukeza njalo. Sibonga kakhulu ba.
Okay.
That is Crispin. He says he spent the whole day doing other things and working as well.
Making money, making sense.
Yes.
Regai tingoita mashoko mairi matatu kune vamwe vateereri vanitumira mashoko avo. Tinanzi Chiviru Koni vaisa namba dzavo zvikanzi vanhu vanga vakazara chaizvo kumbare musika vachitenga zvekudya nezvekupfeka. Tasvikako tichitengawo ndini chief Warren Park ndifonerei tikurukure hangu wando dzinenge dzatandanisana. Varichard Moyo vanga vatumirawo mashoko asi tazovapa mukana wekuti vanga vachitaura. Charles Satuku hanzi zvakaoma hama mitengo masupermarket nemanga mashops atinoti matuck shops. Ari kupenga chaizvo. Mafuta ekufambisa hakuna, motokari dzoswera mitsetse, mitengo yekukwira mabhazi yajamuka. Then Donald Mamboma anzi nyika yedu inorwadza chokwadi. Ndo vamwe vateereri vatumira mashoko Gibbs.
Yes, lo concern moyo ubesithe simfonele. Concern siyaxolisa ukuthi asenelisanga ukuthi sikufonele. Kuzobuya ke unqobile Dube uthi Merry Christmas. Uspele wathi MARRY Merry Christmas. Ngomuthi MERRY. So yeah, la Merry Merry kona.
Vane zvavari kureva.
Yeah, hey, atione.
Vane zvavari kutaura.
What is concerned chonga sesiyo mambo.
Tingoti vamotsi vangooneka vateereri.
Mone ngani isikati singasehlula, ubona?
Dzaramba futi.
Hm. Bahle bona.
Ingana sizvaipa. Asi ngavangotioneka vamotsi.
Yeah, baba motsi. 1 second.
Yes, ingotioneka.
Tinotenda zvikuru sasiyabonga kakhulu zvobestandikayo. Libe le langa elihle ikakhulukazi elakusasa Boxing Day. UZimbabwe omuhle
umathebe. Siyabonga.
Siyabonga.
Thank you so much Reverend Ray Motsi and thank you so much Mr. Dennis Juru. Signing off his Gibbs Dube in Washington DC saying Merry, Merry Christmas and a prosperous New Year.
New Year. Ini jonga kande miri nchitaiwa. Tunotenda shukuru. Muwene zoro re Boxing Day. Mangwana rakakomborerwa. Mwara zvakanaka.